manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosakana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera gumiguru 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Todd chitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mazvana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson. Izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora. Yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
MDC Alliance inodoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations.
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga neZambia saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive zvinhu zvine progress zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe ndozvinhu zvatichitarisira
asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance yadoma vaKilford Hlatiwayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Vashatiwayo vakapiwa chigaro chitsva ichi nezuro nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Vasati vapiwa chinzvimbo chitsva ichi, Vashatiwayo vanga vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance. Tabata Vashatiwayo kuti tinzwe nezvebasa ravo idzva.
Aiwa, chekutanga ndakutenda mhuri yeZimbabwe iri kwese kwese pasi rino rese nekutitsigira kwaramba vachiita kutsigira President Nelson Chamisa. Nekutsigira musangano wavo nekutsigirawo basa ratinenge tichiita senhumwa dzavo munozivana ndakatumwa ndiri paDeputy Secretary for Communications and Deputy Spokesperson izvezvi ndatumwa zvakare kusubstantive position kuti tichitarisa basa rekuma diaspora yatoti Secretary for Diaspora Affairs and Operations saka tinenge tichishanda nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika munoziva tine zvuru nezvuru mamiriyoni nemamiriyoni evana veZimbabwe vari kunze kwenyika vari kudzidza vari kuita mabasa akasiyana siyana vamwe vakatiza vakapinda muupoteri vachitiza kutapwa nekushungurudzwa neZANU-PF saka vana veZimbabwe vari kunyika dzakasiyana siyana ndofunga every country ine mwana weZimbabwe saka semusangano tinokoshesa mwana weZimbabwe sezvinotaura bumbiro renyika kuti mwana wese weZimbabwe akafanana zvisinei nekuti ari kupi ndosaka tichitaura even nenyaya yekuti mwana wese weZimbabwe anofanira kunge achipiwa kodzero yekusarudza mutungamiriri kana vatungamiriri vaanoda zvisinei nekuti ari kupi
makatarisa vana vemudiaspora ndezvipi zvamunoti izvi ndizvo chaizvo zvavari kuda kunge zvichinge zvichigadzirwa nehurumende
isu munoziva tiri zvigireda tiri vashandi vashandiri vatumwa vanotumwa neshoko vanotumwa nebasa toita nyaya iripo isu tinoteerera tinoisa nzeve tovhura nzeve dzacho toteerera kuti vana veZimbabwe vari kudei zvii zvinofanira kuitwa kuti tifambire mberi zvakanyanya isu tiri listening party listening leaders. Saka chiripo nchikuru ndiche kuterera kuzwa kuti vanodei vanoshamiswa sei. Tasiyana nevamwe vanda kutora mari yevana veZimbabwe vari kunzi kwenyika chete. Asi kuti tichivapa kodzero dzavo havadi kuvapa kodzero dzavo. Tutasanyaya contribution yekuita vana veZimbabwe vari kunzi kwenyika. Tutasanyaya participation. Havasi kupuwa participation yavo chete iri pacontribution yemari. Izvozvo musangano watakaona zvakakodzera kuti tifambise basa zvakanaka, titeerere kubva kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vanodei zvinhu zvavo zvofambiswa sei. Asi isu haiwa bhara tinenge tinaro rekuziva kuti zvinhu zvinofanira kufambiswa so, zvinofanira kufambiswa so. Asi tofanira kuzviita pamwe chete nemastakeholders vacho varipo. Saka izvezvi unowo semunhu akapuwawo basa nezuro ndatotangawo basa racho, maofisi madhonda vhura. Izvezvi unowo macalls ari kunaya pafoni ipapa, vatilachwayo ngatifambe negwara, vatilachwayo ngatidai ngatidai, basa ndatotanga.
Ivo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika ava takatarisa mubato renyu reMDC Alliance, kune vakavanda vane shuwiro yekukwikwidza mubato renyu reMDC Alliance kumusha. Muchange muchivapa mukana yakaita sei vane shuwiro dzakadai?
Aiwa isu musangano wedu musangano wevanhu, zvinhu zvatinoita hatiiti zvinhu zvokuti hanzi isusu leadership chistart. Isu ndofunga makanzi wagwara ratakatora rekuti aiwa tinofanira kuinvolva vanhu vese, kusanganisira community, kusanganisira mastructures, kusanganisira madzishe, kusanganisira vanhu vakawanda mastakeholders kuti aiwa munoda kutungamirirwa nani. Vana venzvimbo votaura hakuna kuchipinge South, tinoda kutungamirirwa naClifford Hlatshwayo. Kuno kwaGutu tinoda kutungamirirwa naIriam Sendeba. Zvakadaro ndo zvinenge zvichibuda. Hatisi kuti isusu leadership chati candidate iyi ngaende kwakati, candidate iyi ngaende kwakati. Chinoda ngechekuti mwana wenzvimbo iyoyo anokwanisa kutungamirira osimudzira nzvimbo yake, kwete kuti isusu leadership tinoti iyo itapa. No, aiwa tinoteerera vana votiudza kuti vakuru venzvimbo, varidzi venzvimbo, vane venzvimbo umomo ndo vanotaura secommunity kuti aiwa mutungamiri wedu anotitungamira ndoda aite kanzera, uyo aite MP, uyo aite proportional representative, zvakadaro.
Munyori mutsva anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations muMDC Alliance, vaClifford Hlatshwayo, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Tabato Sachigaro weZANU-PF North America Province vaRegis Charumbira kuti tidzwewo maonero avo.
Bato redu isisu rakagara rine urongwa, ndosaka takavhura inonzi Diaspora Liaison Desk yakavhurwa naPresident Emmerson Mnangagwa pavakapinda, yakanga isipo iyoyo before paold dispensation. Idesk rokuti vose vari diaspora ndo kwavanenge vachiinda kuti vabatsirike, kana vane mibvunzo, kana vachida kuinvesta, kana vachida kudzoka kumusha. Desk iro rinovabatsira pane zvezvazvi mibvunzo yese yavanoda, only for vari kudiaspora.
Desk ramuri kutaura rediaspora iri rinenge richitungamirwa nevanhu vari mudiaspora here, kana kuti rinonge richikokerwa nenhengo dzenyu dzeZANU-PF dziri muZimbabwe?
Desk iri ndereis the government desk, harisi reZANU-PF. Of course government iri kutonga muZimbabwe ndeyeZANU-PF, but desk iri rine vanhu vakashagwa naPresident Mnangagwa kuti vange vachishanda mudesk iroro. Vamwe vacho vazhinji vacho vanhu vakambogara kudiaspora, vane experience yokuziva kuti diaspora yakamira sei and all machallenges evanhu vari kudiaspora, including machallenges evanhu vari kudiaspora kuti vabatane neZimbabwe pane zvese zvavanenge vachida. Saka vanhu vacho vane maexpertise neungwaru hwokuziva kuti vanhu vekudiaspora kana vazhinji zvavanoda vanotoziva zvimwe zvinonetsa vanhu vari kudiaspora.
Tiri kubvunza mubvunzo uyu vaCharumbira nekuti tiri kuona bato rinopikisa reMDC Alliance radoma munhu ari muZimbabwe anenge achiona nezvinhu zvinoitika mudiaspora. Munozvitambira sei?
Isu zvinoitwa kuMDC zvedu hatinyanyi kushupikana nazvo nokuti government iri kutonga ndeyeZANU-PF. Saka kana veMDC vachiti havo zvinhu zviri productive, zvinhu zvine progress, zviri zvinhu zvinonge zvinopawo chipindutso kuvana veZimbabwe, ndozvinhu zvatichitarisira. Munoona vachoto kana tichitarisa MDC Alliance kana kuti maMDC ese nemamwe mapolitical opposition political parties, kune dzimwe nyika zhinji kwese kunana Kenya takaona vana vahuru vachishanda zvakanaka nevamwe vavo vakanga vari kuopposition. South Africa tinozviona, kunana America nokunana Canada tinozviona. Ikoko kuAmerica kwakuda kutoitwa government shutdown, asi tiri kuona kuti madhemokrats nemarepublicans vari kushanda vese vachitarisa kuti zvii zvatingaita kuti government iri irambe ichiri ichienderera mberi. Saka veMDC igaro ziva yatinogara tichivaudza kwatiri kuti mwana wambeva unogwara, kuti vazive kuti ivo seopposition havasipo kungotsoropodza chete zvinoitwa neZANU-PF negavhumendi. Basa ravo nderokubatsirawo nekuona kuti chii chavangaita seopposition kuti Zimbabwe ibudirire kuti vana veZimbabwe vawane pindutso. Saka kana vachiita zvinhu zvinobatsira vana veZimbabwe, isu seZANU-PF seGovernment yeZimbabwe iri kurana hatina problem nazvo. Ndo zvatei chitokurudzira, taingokurudzira izvo kubva kare.
Saka muri kuva here kuti muri kutambira imi urongwa hwavo kuti urongwa hwakanaka?
Ndatini urongwa hwavo kana huri urongwa hwokuti urongwa hunochinja upenyu hwevana veZimbabwe, zvisinei nepolitics tinozvitambira. Asi kana vachiita kuti vawane political mileage, kuende hatizvitambiri. Nokuti government yeZimbabwe iri kurana kuZimbabwe igovernment yeZANU-PF. Zvinhu zvavo kana zvichinda zvichinge zvine ZANU-PF government mukati, tinozvitambira. Asi kana zvichiitwa outside the government principles, hatizvitambiri.
Sachigaro veZANU-PF North America province vaRegis Charumbira vachitaura vari parunhare vari kuCanada. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi vana vechikoro. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana, 4,624, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachakatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemakumi maviri nevasere, 131,028. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete, 3,097,391. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mukuzeya kupararira kwechirwere ichi muzvikoro, tabata nyanzvi miyaya dzeutano Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwewo maonero avo.
Ndingataura vachoto ndechekuti pese pangoungana vanhu especially mumaclosed spaces semumaclassroom munoitira vana malessons, machances ekuti COVID-19 ipararire anenge akawanda. Sezvatinoziva vana vakawanda havasati vabayiwa nhomba, uye maZimbabweans akawanda haasati abayiwa nhomba. Saka it means chirwere chinokwanisa kupararira easily. Kana vaita mwana 1 or 2 vane COVID muclass, it means vanokwanisa kuiparadzira to 30 other students within a very short space of time. Saka ndoyatinozoti masuper spreader events, so it's easy for that to happen.
Zvii zvingaitwe kudzivirira dambudziko reCOVID-19 muzvikoro?
Chatingaita kune yatinoti mamitigation measures, kana kuti matanho anofanira kutorwa ekuti zvikoro zvinge zviri COVID safe. Kana tiri kuti COVID safe, it means kuti vana vanofanira kunge vari kupfeka zvakaita semafirst mask, maticha achipfeka mafirst mask, uyezve I don't know kuti ventilation yekuvhura mawindow kana vana vari mumaclass kuitira kuti mhepo irambe ichibuda. Koitazve kuti vaya vanokwanisa kubayiwa nhomba ngavabayiwe nhomba. Vana vechikoro vaakukwalifaya kubayiwa nhomba. Koitawo vanhu vakuru vese, maticha, maheadmaster, vabereki, tikabayiwa nhomba tese nekukurumidza, chirwere chinenge chaakushaya wekubata kuti chirambe chichipararira. Saka mamwe mameasures agara, mamitigation measures anosanganisira kuhygiene yatagara tichitaura, kugeza maoko, kuti kana vanhu vachihotsira vahotsirire mumaelbom. It's ma basics atabva tichitaura kubva COVID yatanga last year. Saka ndo mamwe mameasures atingataura kuti anofanira kukurudzirwa.
Mataura emizvo kuti zvingabatsire zvikuru kana vanhu vakawanda vakabayiwa nhomba. Tiri kuona kuti Zimbabwe yatambira nhomba dzinodarika mamiriyoni gumi nemaviri, asi tichitarisa vanhu vabayiwa nhomba kaviri, tiri kuona kuti zvo pane vanhu vanongodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri evanhu vabayiwa. Zvii zviri kupa kuti zvo vanhu vasave nechido chekubayiwa nhomba, idzo nhomba dziripo munyika?
Ndinofunga I am sure pane zvikonzero zvakati wandei. asi of course chikonzero chikuru ndechekuti kune yatinoti vaccine hesitancy yekuti vanhu vanenge vari kuti inini handidi kubayiwa nhomba for whatever reason yavange vainayo vamwe vanotya kuti nhomba ingavakanganisa vamwewo kusasotoziva saka chandingakurudzira ndechekuti hurumende inofanira kunge iri kukurudzira ma-awareness campaign not only that but inofanira kunge iri kushanda nevatungamiriri mumacommunities mumachechi mumapato ezvematongerwo enyika vanhu vavanotrusta nemachiremba of course mahealthcare providers kuti tiende out there across the country tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba nokupindura mibvunzo yavanenge vainayo kana vaya vanotya kubayiwa nhomba kuti nhomba iri safe and iri effective inobatsira saka ndoza ndingati of course I don't know kuti on the ground vari kuimplementa kubaya vanhu nhomba vari kuita machallenges here operationally on the ground that would be something that hurumende inofanira kunge ichigadzirisa
tinogara takataura nehurumende zvikuru bazi rezveutano ndakanangana nemutauriri waro vaDonald Mujiri vanoti izvo hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kupinda muvanhu ichivadzidzisa nekuvashingisa kuti vange vachibayiwa nhomba yeCOVID-19 zvii zvimwe zvavangaite kuwedzera pane zvavari kuita kuitira kuti vanhu vakawanda vange vachibayiwa nhomba iyi
zvimwe zvatingaita zvavangaita zvinokurudzirwa ndezvekuti vanofanira kushanda nema community leaders and I think kushanda nemadzishe nemasabhuku kushanda nevemapato ematongerwo enyika vema church leaders atingati ma opinion leaders anotrustwa mumacommunities then kuita ma awareness campaign muzvikoro here kana kumabasa it has to be a very active drive and people should get confident kuti kubayiwa nhomba is the only solution kuti tipedze dambudziko recovid-19
avo vanga vari nyanzvi nyaya dzeutano Dr. Simbi Soranga vachitaura vari parunhare vari muNorth Carolina kuno kuAmerica yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mafashanu emvura muSouth Sudan neSudan ari kuvhiringa zvakanyanya misha yakawanda munyika idzi zvokuti misha yakawanda iri kuparadzwa nemvura iyi uye zvirimwa zvichikukurwa nemvura iyi sangano reUnited Nations rinoti mvura yakakurumidza kunaya munyika idzi uye vanhu vanosvika mazana mashanu ezviuru vari parumana nzombe nekuda kwemvura iyi yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa tinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe vanomirira sangano reZimbabwe Gender Commission kuti timbonzwa mabasa avari kubata nyanya panyaya yekuwanikwa ipo pachiitwa ongororo yeavo vachawanikwa vachibhinya kana kuroora kana kurodza vana vasati vabva zera
zita rangu ndinonzi Naomi Chimbetete ndiri komishina wekuZimbabwe Gender Commission chirongwa ichi pekutanga pane makore ndofunga anosvika kana 3 apfuura Zimbabwe Gender Commission yakatarisana nekuti zviko zvinoita kuti vana vawanikwe kuti vana vapinde muurongwa hwakadai hwekushungurudzwa tikanyatsoongorora nenyika yese tikabuda negwaro raititsanangurira iro kuti zvimwe zvezvikonzereso zvinoita kuti vana vapinde mune zvizvakadai zvinoenderana neurombo zvinoenderanawo nemachechi mamwe anopinda vamwe zvimwe zvacho zvichienderera nawo nekutendera kwedu isusu nezvimwe zvinhu zvatinokoshesa zvinenge zvichinzi nevanhu culture but zvinhu izvozvo zvinogononga zviri izvo zvinenge zvichikonzera so zvikonzero zvakawanda wanda asi tichibva ipapo chakabva chanyanya kutiita kuti tishungurudzwe zvikuru inyaya yemwana uyo ainzi Anna Machaya uye akawanikwa akabva afa panguva yanguva yekuti abatsirwe mwana wake mwana akararama bhatiye akafa chikonzero chacho ndechekuti akawanikwa ari mudiki and sesu madzimai miri yedu yakawakwa nenzira iyo yekuti pane zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kuti inofanira kukura kusvika pane umwe muzera kuti tikwanise kana kubatsirwa tiite vana uye nemadzimai ane responsibility achinyatsosumudzawo imba
zvamira zvakadaro makazoita sei
so izvozvo ndo zvakabva zvanyanyoita kuti ha tishungurudzwe zvikuru kuti isu tibva taisa kuti iye zvinezvi isu takuda kuongorora kuti nyaya idzi dziri kumbofamba sei kunyanya nyanya zvichienderana nemachechi kunyanya nyanya also zvichienderanawo nematsika nemagariro edu kuti vana vasaramba vachishungurudzwa
saka vanenge vabatwa vapara mhosva idzi vanoitwa sei
kazhinji zvanga zvichiitika ndezvekuti pane inenge ichinzi referral pathway yekuti kana paitika chinhu zvikuru zvinoita kushungurudzwa mukati pane matanho aunomhangara nawo kubva kumapurisa zvichipinzirana wemitemo zvichipinzirana zvichizoenda koti zvakadaro asi isusu tiri kutarisana nemutemo kuti mutemo wedu ukwanise kuchinjirudzwa ukwanise kuva unotibatsira nekuti mukatarisana nemutemo mutemo unoti hapana mwana anofanira kuwanikwa kana kuitwa mudzimai wemunhu wekugara pamba asati akwanisa makore 18 asi umwe mutemo wanga uchiti vasikana vechidiki anogonawo kuita consent kana kuti kubvuma kusangana nemurume ane makore 16 saka mitemo iyi haisi kunyatsodzidzana saka isu tinoda kuramba tichipusha kuti makore aya aende panzvimbo imwe chete kana tati 18 ende tirikutarisawo zvekuti vanenge vachiwanikwa vachityora mutemo iwoyo vasungwe nekupuhwa mutongo unoenderana nekushungurudza kwavanenge vaita vana chikoro pamwe chabva chatongopera pamwe haasi kukwanisa kana kuriritira futi mwana iyeye uyezve akuti zvitarisirawo pasi saka haramba akazvitarisa semunhu anenge achikwanisa kuva anoita productive society medu
saka pari zvino zvii zvamaita kuti mitemo iyoyi iwanikwe ichibatana
isu sejenda commission tiri kutoisapota zvikuru yatove nyaya yakumatanho makuru yezvemutemo tinovimba kuti zvichakurumidza kugadziriswa tichitarisana nemaproblems atakusangana nawo saka tikuramba tichingopushawo kuti zvikwanise kusanganisika sejenda commission takatarisa also nyaya yesexual harassment kuti tiri kupusha umwe mutemo wesexual harassment uye hausi kutarisa vana chete vakutotarisa uyezve vanhu vakuru mumabasa mumapublic space mese matosangana nevamwe negender equality act gender equality act iyoyo ichitibatsirawo kuti tikwanise kupusha zvimwe zvinhu zvanga zvisina mapunitive measures zviri muconstitution kuti zvipe vamwe vanhu responsibility iri strong maererano nekuenzaniswa kwemikana uye zvakare isu takagazeta takaisa mugazeti svondo rapfuura iri rapfuura iri takaisa kuti isu toda kuinvestigata zvakakwana and muinvestigation yedu because tinobvumidzwa nemutemo toda kunyatsoongorora kuti zvinenge zvichifamba sei uye situation iyoyo yakamira sei maererano nekuwanikwa kwevana vari vadiki kana tava tine zvatinenge taona tichapira nyaya dzedu kune marelevant authorities vanogona kunga vari vemachechi vanogona kunga iri parliament inogona kunga iri ministry vese tichivaunganidza tichivapa mapisi avo atinge tichikumbira kuti vasangane nawo asi mune zvinhu zvatinonge tichiongorora kudaro tikasanganawo nevamwe vanenge vachityora mutemo zvakanyanya vanenge vachishaya kusungwa ticharekomendawo kuti vasungwe vasangane nemutemo vave vanorangwawo maererano nezvaunenge wakaitira vana vadiki
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje
mazvita henyu
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisawo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedanho regurukota rezvekutongwa kwamatunhu waJulai Moyo rekumisa kushanda meya weHarare vaJacob Mafume uye kusarudza vaStuart Mutizwa kuti vange vachitora matomu vaMafume pavakamiswa basa. Asi zuva rimwe chete vaJulai Moyo ravari kudoma kana ravakadoma vanofanobata matomu echigaro chameya weHarare, dare redzimhosva muHarare makare rakapawo mutongo wekuti vaMafume vabvumizwe kudzoka kubasa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya idzi, asi takwanisa kunge tichibata munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai. VaZvidzai, zvii zvamungataura pamusoro penyaya iyi?
VaKandemiri, ichokwadi kuti vaJulai Moyo vari kutamba nemandeti yakapiwa makansel munyika muno kunyanya muHarare. VaMafume vakasarudzwa navanhu, vakasarudzwa navamwe vavo kuti yes, tibatsire kuti tungamirire sameya. VaJulai Moyo vakasaspenda nemhosva dzisina maturo. Matare emhosva akaona kuti hapana mhosva, uyewo ivo vaJulai vacho vakatotadza kuti vaite setup inonzi independent tribunal kuti ishande nyaya iyoyi within 45 days okusaspendwa. Kureva kuti nemhosva yacho vakatsvaga vakashayira, vakaita basa rokutotsvaga utano mugate vakaushayiwa, vakatsvaga bhonzo muderere vakarishayiwa. Saka vaMafume hesi vaikodzera kuti vadzoke kunoshanda vashandira vanhu veHarare.
Saka izvo zvose zviri kuitika izvi zvinobatsira zvakadii vagari vemuHarare?
Chinotishungurudza apa ndechekutiko izvi zvichiitika zvose izvi, inzou dziri kurwa dziri mbiri, asi ari kusafa vanhu veHarare. Vakatarisira kuwana self-delivery yavo. Zvino kana kanzuro ichidistabilizwa saizvozvi, self-delivery haibudi. Saka tine urombo kuti vaJulai Moyo pavanozama kuti vari kurwa neMDC, zvibhakira zvavo zvose zvavari kukanda zviri kurova vana veZimbabwe. Zviri kurova 2 million vanhu vari muno muHarare vakatarisira kuwana mvura, vakatarisira kuwana marara achitakurwa, achivakirwa dzimba, migwagwa achigadzirwa.
Tinoona kuti pazuva rimwe chete radzoswa vaMafume kubasa, vaJulai Moyo vaitodoma vaStuart Mutizwa kuti vange vachibata chigaro chameya weHarare. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Aya ndiwo kamahumbwe ari kuitwa naJulai Moyo. Uye isu vanhu vakuru tose mukati menyika ngatirambei kuita mahumbwe. Even vaMutizwa ngavarambe kushandiswa, havana kodzero yokuti vatungamirire Harare nokuti vanhu havana kuvabvumira kuti vatungamirire Harare. Vanhu vakati vaMafume, makotsi akati vaMafume, nyika yose inongoti vaMafume. Saka tinokusora kukuru uye tinoti vanhu ngatibatsiranei tisvore vaJulai Moyo namabasa avari kuita ekukanganisa mashandire ebasa ramakanzuro munzvimbo yeHarare.
Matano api amuri kutorawo sebato panyaya iyoyi?
Sebato tiri kutenderera tichiudza vanhu kuti Harare yayabiwa. Kana mukazoona mvura yonyanya kushayikwa, zhira asingachagadzirwi, magetsi asingagadzirwi, marara asingatakurwi, kolera yakurova vanhu mukuuya kwemvura wakumusasvora MDC, zivai kuti muridzi weproblemu icentral government vaJulai Moyo. Ndo vari kukanganisa mabasa ekanzuru, ndo vakaita recall vanhu zviri kunze kwemutemo.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaSeso Zvidzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inodoma vaKilford Shati wayo kuti vave munyori anoona nezvinenge zvichiitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kana kuti Secretary for Diaspora Affairs and Operations. Asi ZANPF inoti hainei nezviri kuitika muMDC Alliance, chero zviri zvinhu zvinounza pundutso kuvana veZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 kuMfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli welubane isti edalele parliamente ekubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube uthi uyathokoza ngenhlelo eziqhutshwa ngukhulumende ezentuthuko kulesi sigaba.
Laba sikhuluma clinic eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha wafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ilupane hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni.
Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngamankampani avela kwezinye izigaba zelizwe athola imvumo yokusebenza kulelo dolobho kodwa engaqhatshiyi abahlali bakule ndawo.
Sisukunyiswe izakhamizi zeCountry Park yizo ezithe ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ngisho u-awe esindebeleni asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze.
Izakhamizi zeChelanyemba ematopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela awechanyawugwe eGwanda South engavotshwa.
Amasela ekwanisa ukuathaka abantu belamapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenalo into eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda, sisukumeni sonke yehla ngoba kusase kuyake kukuwe.
Sizalethulela ingxoxo lomculi uErnest Sebata ohlala eBotswana ngedlalade lakhe elitsha. Lezinye indaba kuwona lo umsakazo weStudio 7. Umeli welubane isti edalele parliamente ekubandla leZANU-PF umnumzana Mbongeni Dube usetshayele umongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngathi kuqhutshwa kwenhlelo esigabeni sakhe ngokutshesha selokho wangena embusweni. Unikeze umzekeliso wesibhedlela seLupane Hospital, ikilinika eyakhiwa esigabeni sakhe, kanye lenhlelo zokuthelezela. Uthi akusoqiniso ukuthi inhlelo lezi ngezokukhankasela ukhetho.
For the first time, into eyenzakaleyo eLupane East ebe isimanga, njalo lokho isimanga namanje ukuthi isibhedlela from the ground kungelalutho, ikliniki isuke ichayeze yephutsha umduli. Bekuyinto emangalisa ngoba sijayele ukuthi sibone thina amaclinic ethatha iminyaka i-planning stage, but laba sikhuluma iclinic eyakhiwe within 100 days ibisuke phansi yayaphutha wafakwa amanzi okukhangelela ukuthi kusiyaphela umnyaka ibivuliwe. Ukhangele njalo lesidlela okugijinywa ngayo esibhedlela, lokhe kuqaliswe ukufakwa izimali ngi-government. ILupane Hospital iyagijima ngenye indlela engayisiyo eyayisenzakala ekuqaleni. So lokhu kuyatshengisa ukuthi kulama improvements akhona ku-new dispensation.
Inhlelo lezi uzibona ziphutsha yini? Ngoba siyabona abanye bathi kuvele kuyizithembiso zebandla leZANU-PF nxa sokufika isikhathi sokhetha.
Nxa sikhuluma ngebubi lokubane irritation, alubana sikhuluma ngokuthi kubuye kwazotshaywa ihlahla ukuthi kufanele kulinywe, ngabe silokuthandabuza. Kodwa lapha sikhuluma ngohlelo olubuye lwazovulwa okusemthethweni ngemva kokubana sokulinyiwe ingqoloyi engaba ngama-hectares 180 hectares, okuyinto esibambeka ekhona kuground. soke sile themba lokuthi inhlelo zonke zizaphutha ngoba umongameli somuntu okhuluma ngomlomo kodwa ngumuntu okhuluma ngento eyenzakele leli irrigation isivuliwe ingqolo yakuqala 60 hectares isivuthiwe isikhangelele ukuthi ivune la manje 120 hectares layo ikhangelele ukuthi emalangeni yarisivuthe igwayisha ngane dam isise zingeni elikhulu ukuthi kusiyafika uDisemba siyabe sikhuluma ngento evuliwe kade yakhulunywa since 1912 but now ayizange ithathe even 3 years kodwa sokulokunye okwenzakalayo sikhangela inhlelo eziningi ezisungulwe ngumongameli zikhanya ziyaphutha.
Lo mnumzana Mbongeni Dube omela iLupane East edalele ePhalamende njalo ekubandla lezanu PF esixoxelaye eseLupane. Kodwa mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi ibandla lezanu PF likhankasela amavoti njengenhlala yenza ngoba inhlelo eziningi azigqitshwa.
Kusoze kuthi ngenxa yokuthi baye bayafika eLupane bafika bavula inhlelo zokuthi kuthelelwe bese kuthiwa idamu lasegwaye noshangane nalo selo yindaba endala kade yabakhona iculwa sokuze kuyi 41 years ukuthi namhlanje sokungaze kusijabulise lokho mbongazathi siyabe sesiziphatha njengezingane ezincane akusimgwaqo wasenkayi wodwa okade wathenjiswa ukuthi uzovuselelwa akuhambeki uma usiye etsholotsho umgwaqo wakhona sebeze bekubalekela bahambe bedlula esolusi baye ebhoda le kombamba besiya etsholotsho nowasekhezi na yonke nje imgwaqo kwelakithi labasemandebeleni ifile abasithandi laba bantu bazoqhubeka nje kudlalwa ngathi kuthi mase kuyofika kukhetho oluzayo olunye hhayi loleso olubhekileyo kuzokuloku sakhuluma indaba efana.
Lokhu liqiniso yini ukuthi kukhona osokufezekile kumbe lokho kufana nje laqala
sihleli sibabona abantu besuke eMashonaland bezosebenza eMathabeleland imisebenzi kadingezwe ngabantu beMathabeleland ukucenta umgwaqo wakobulawayo usiya eFollows akudingi khono kufuneka nje ukuthi udle isithwala usuthe usukela lapho uyosebenza ugamula isihlahla ucenta likhono bani lelo elidinga ukuthi umuntu azaza akhulume isitshona ukuthi acenta umgwaqo akukho lutho solutshintshile kupolisi yezanu ngeMathabeleland kuyathathwa izinto kuyagetshwa igolide kubonyathi laphayana kugcela amakorokoza angayisiwo la waseMathabeleland kodwa abuyale kuboshurugwe avikelwa nguhulumeni ngekwathinte sebeze begebha nasemzini yabantu nasemangcwabeni abantu nasezitendini zabantu bavikelwa nguhulumende kumele kutshintshe konke lokhu.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo loluntu esixoxelaye eseSouth Africa. Kansila weCountry Park kobulawayo umnumzana Kidwell Mujuru uthi ziningi inhlelo zentuthuko aziqhubayo ewadini yakhe selokhe wanqobayo kukhetho olwedluleyo waba nguye yedwa owebandla lezanu PF phakathi kwabanye bakhe abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye kumanisipala walelo dolobho. Asizweni echasisa ngalezi nhlelo.
So far ingenile mina i-improvement ezengiyenzile eCountry Park, I think within 3 years we have managed to build a school ehlala ukuze bekungela primary school e-council using devolution funds. Abantu asebehamba esikolo. There's the main bridge that links the old Country Park to the new Country Park. It has been outstanding for years. But within my first year, there's now a bridge and we have tarred at least 2 kilometers. Mabhasi sehamba. Ingena futhi ihlalani kuhle ibingela manzi. The council wanted 3,000 development levy for one to get water. I fought very hard and then Sakina Seretima Lena to only 300 RTGS for one to get water. Now 95% of Shalani Bushi, they have got water now. The next 2 years, I said, it's a school with a different story to be different Country Park.
Ukuqhamuka ingxabangxoza eCountry Park waze kwangenela amapholisa ngemva kokuba izakhamizi zisole umnumzana Mjuru ngokuthi kungani encedise inkampani yeHarare ukuthi kube yiyo ezokwakha ikliniki endaweni eyaziwa ngokuthi kusempompini njalo iqhatsha izisebenzi ezingaveli kobulawayo kumbe eMathebeleland. Kodwa uCouncillor Mjuru uthi uyalulungisa lolu daba njalo phakathi kwezakhamizi ebezikhonona uhle wathi kuqhatshwe ezinye zazo.
The community I'm comes first. Cattle Park is the biggest one. I'm a youth man and they are now drug addicts. You know, I'm showing sevens. So maybe we are going to create sevens for my youth. So we are tired here and there. Already, we are 32 guys who are locals. We are pumping around. They are yet to employ another 15 from the locals.
Kodwa umnumzana Moffat Phiri obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMthwakazi Residents Association uthi okukhulunywa ngumnumzana Mujuru ayisikho okwenzakalayo. Uthi kuyasolisa ukuqhatshwa kwezakhamizi lezi.
Ababili laba abaqhatshileyo uqhathe omunye ukhulu nomunye umfana. So ngize ngambuza ngathi kathi amasela emaningi kangaka lapha. Wena usetho ukuthi wena ureduce ugama ukhona lapha. Wena ekhathi umuntu omdala ushiya abancane uhamba njani? Uthetha umlingako omkhulu ulendlela ezinkulu omamazi bakho. So ushiya abantwana abancane kathi kukhona okwazi ukushiya manje.
Uphinde wasola uCouncillor Mjuru ngokuqhuba inhlelo zamakilinika kungakalungiswa ezengcekeza yesiwage. Kodwa umnumzana Mjuru uthi daba lwamasuweji lusalungiswa.
Isuwari stipulation, we have put only 3 segments as the sewage out. Fans permitting would have loved to see the sewage out, but it's work in progress. We are getting there. We'll get it there. Isu is a swamba siyaki spesifiki.
Umnumzana Phiri lomnumzana Mjuru bavumelene ukuthi amankampani ezigabeni zeMashonaland yiwo athola imisebenzi ngamathenda edolobheni lakoBulawayo.
There's another company from Harare, it developed about 1,300 stands just behind Tategulu Primary School. I've employed 20 guys from Cowdrey Park because that's my policy. Any company that comes to Cowdrey Park, your workforce comes from the locals.
Umnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi uthi izakhamizi zibamemile njengebandla leMthwakazi Republic Party ukuthi bangenele kulolu daba njalo usola umnumzana Mujuru kanye lokuphiwa kwenkampani yeHarare ithenda.
Umjuru is not on resident sites. Akakuvezi sobala ukuthi ungukansilor weCouncillor Park kodwa emele izakhamizi zeHarare. Ngoba thina size sisukume sisukunyiswe izakhamizi zeCouncillor Park koBulawayo. Yizo ezithe ziyamangala ngaleso senzo esenziwayo. Ziyamangala ngabantu abangakwanisi ukukhuluma ngisho wesiNdebeleni. Asebesebenza imisebenzi izakhamizi ezikwanisa ukuthi lazo ziyenze. So umjuru mayethu umele izakhamizi kutsho ukuthi umele izakhamizi zeHarare kodwa yena efakwe ukuba ngukansila izakhamizi zakoBulawayo eCouncillor Park.
Umnumzana Mujuru uthi inkampani esebenza eCouncillor Park evela eHarare izaqhubeka isebenza ngoba isivele yathola imvumo yethenda. Besizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi izulu lesikhukhula eSudan neSouth Sudan lithwalise izakhamizi amagabha avuzayo ngoba selibhidlize izilimo lokunye abaphila ngakho njalo kulukhuni ukufinyelela indawo eziningi ukuthi zithole usizo. Abakhankasela ukuthi abesifazana bebe lelungelo lokukhupha ingane eziswini eMelika batshengisela namhla esigodlweni eWashington DC kulandela ukuvunyelwa komthetho lo edolobheni leTexas ngesikhathi umthethwandaba waphezulu weSupreme Court ukhangelelwe ukuhlangana. Njalo ucubungula okuphathelane lalolu daba kumalanga amabili alandelayo. Izakhamizi zeChelanyemba eMatopo zikhala izimathonsi ngenkomo zazo ezithi zintshontshwa ngamasela aweChanyawugwe eGwanda South engabotshwa njalo zilihlekana ezatholakalayo kuze kungenele amapholisa ngolwesithathu olwedluleyo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumaviki amabili adlulileyo izakhamizi zeNtshelanyemba lamapholisa amabili ziphume ijumo ziyadinga inkomo zazo eShanyawugwe zahlaselwa kabuhlungu ngamasela enkomo ngemva kokuba sezithole ezinye inkomo zazo. izakhamizi esiqoqelazo zithu dubo lokutshontshwa kwenkomo luleminyaka loqala kodwa lumi lenxa lawo masele sazakala. Amasela la kubikwa ehlala eShanawugwe laseJohn Deep eGwanda South. Izakhamizi eNtshelanyemba zaqoqana zalubhekisa emakhado laseShanawugwe ukuyadinga inkongomo zazo lapho ezathola khona ezinye. Umnumzana Cosmas Chabalala oyisakhamuzi eNtshelanyemba ulandisa ngohambo lwabo eShanawugwe.
So sisahamba singakayifika emzini wakhe nje kunesikotsho omunye umfowethu wasebona inkomo zakhe khona lapho. Waswathi hayi mana mani nasela inkomo yami nasela inkomo yami wama uthemile ke hayi from there sase sabona inkomo 4-5 inkomo zethu khona apha but sezikhansiliwe umtshiso yethu. But inkomo yakho uma uvele uyazi uyabuyazi sezikayiniwe umtshiso oyifakileyo lapho sasemutsha sokuayiniwe umtshiso yethu warajwa inkomo sezisele lamanxeba kuphela lapha de kulo mtshiso yethu sokusela amanxeba kuphela.
Uphinde wathi ngemva kokuthola ezinye inkomo zabo eShanawugwe bahlaselwa ngamasela.
Asisiyafika lapha de bekhona sase sabona kuqhamuka abantu abaningi kakhulu babe over 60 something behlomile izikhala amabhemba amahloka imkhonto izinduku izingqamo ayi sase sabona ukuthi lapha sokuzima sokukuphi ayi khonapho sazama ukukhuluma labo abantu labana base baqala nje ukusijika ngamathe besijika ngamathe sathi hayi thina sili lani bafowethu vele thina kasili ayi basibuza imibuzo emzima ukuthi vele sifunane endaweni yabo sidingana ayi basichaya sabona futhi ukuthi ukubaleka vele ngeke kusincedise lutho ukubaleka ubalekela abantu abaningi angakanani abantu bangakubulala ayi.
Umnumzana Love Moncube sinesakhamuzi eMadoko uthi kuyadanisa okwenzakalayo.
Abantu bagqashelwa izifuyo besuke lapho bedinga izifuyo zabo befike ukuthiwa baya-athakwa ngabantu amasela ekwanisa ukuathaka abantu bela mapholisa ngoba ukuthi inkomo zakho uthathelwe zicatshe uzidinga uzithole umuntu olazo aku-athake njengenale nto eyenzakale kusakhamuzi salapho ukhosi elinyazwele inkomo zakhe. Hhayi madoda asisukumeni sonkeni asisukumeni izigaba zonke sihambeni siyencedisa ngoba kusase kuyake kukuwe siye laphana siyenceda izakhamuzi zakithi ebunzimeni lobu bomasela lo.
Umnumzana Mandulo Khumalo oyakhelekhezi layo khala ngenkomo zakhe ezahamba zanyamalala.
Mina ngilahlekelwe izinkomo ngo-October last year, amathokazi amabili lamajongo samabili. So yikho esikhala ngakho ukuthi uhulumende usithini nxa sitshontshelwa kanje kungelanto eyenziwayo ebantwini abasebenzi besaziwa kungenziwa lutho.
Izakhamizi zithi zicabangela ukuthi lawo masela enkomo engabe lobudlelwano lamapholisa ngoba engabotshwa. Kule viki amapholisa afika ekhulu abehlome ngemibhobho kanye lezinja ehamba langamabhiza esiyadinga lezi nkomo ezitshontshwayo. Umnumzana Mandlenkosi Moyo omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda ubikele abalimi ngolwesibili kuliviki ukuthi sebebuthe umhlambi wenkomo.
Amapholisa amaningi kakhulu la Black Boot emesupport unities khona ngale sibaningi kakhulu siyadlula le 100. Ngaleso sizathu amasela siwadinga phansi phezulu ezinkomo kanti sesizibuthe sazibutha siziqhuba ngamabhiza sazibuthelela e-business center eShanyawugwe lapha. Kanti siqeda lapho sibe sesikhangela kulabantu ababotshiweyo abachaya abantu ababezodinga izinkomo. Labo bantu siyafuna ukuthi sincedise ukuthi libabone ukuthi yibo yini esikotwa ngamapholisa ahlomileyo ukuze singahlangani lalokhu esahlangana lakho. Ababedinga izinkomo lawo anxusiwe ukuthi abe khona ngokunanzelela ukuthi abone ukuthi ancedise lapho ukuthi izikliwi lezi zibonakala ukuthi yizo sibili.
Kodwa abafuyi benkomo abahambe eShanawugwe ngolwesithathu ngemva kokuthola lo mbiko bathi bezilutshwane kakhulu inkomo ezibanjwe ngamapholisa.
Sesibuya khona laba bantu abasibizileyo basibizela inkomo ezingu-2 esizithole eShanyawugwe phezu komphakathi ongaka. Abanye bedriver all from Jubhek, abanye bedriver endaweni ezithiyethiyeneyo kodwa besibizela into nje engakhanyiyo okungelanto efana laleyo kade beyikhuluma lapha egrupini. Ayihlome madoda, izinto zethu zikhona ngale.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthe uphatheke embukisweni weHarare Agricultural Show lapho simbuza ukuthi zingaki inkomo abazitholileyo lamasela abotshweyo lapho sixhumana lomkhulu wakhe umnumzana Moyo. Uthe yena kakhulumi labonozindaba iinkomo ezitshontshwayo kubikwa zithengiswele emabhutsha emadolobheni abalisa iBeitbridge igwanda lakobulawayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sixoxalo Nkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazane, yena ohlala kwele South Africa njalo osanda ukuvakatshela eZimbabwe ukuze sizwe ngohambo lwakhe.
Ngibingelele msakazi bese ngibonga ukuphiwa ithuba ngengavakashela kwezweni lenkaba kuleli sonto elidlulileyo. Ngingasho ngithi ngifikile kobulawayo nanzelela ukuthi lapha nalaphana kulo activity enziwayo kulokungafika kwendawo kulomgwaqonyana eyalungiswa mhlawumbe kwenziwa yilokho ukuthi sokusondela ukhetho. Ngengaba khona kobulawayo kumnyaka ophelileyo amanzi esiba khona kanye ngemva kwamaviki amabili amalanga engiwahlalileyo ngibona ukuthi hayi amanzi akhona. Okunye futhi okujwayele ukufika kungihluphe kobulawayo amagetsi, ngicabanga ukuthi ngikhona ahambe kabili lakhona azange ahambe isikhathi eside. Nxa ilihle lami ngihamba nje ngihamba ngikhangela umama ngiyababona umama babona lo mama abagcwele lapha emgwaqweni balokhu benjalo bethengisa bezama ukufaka ukudla ematafuleni. Kuyinto esiyibongayo ukuthi umama mpela abazabalase bondla abantwana bekwazi ukuzondla labo futhi bengalindi ubaba. Ngisuke ekobulawayo ngayenkayi awungaphatheka kabuhlungu ngoba umgwaqo wasenkayi usalokhu yilokhu njengakushiya kuyikhona. Hayi engazi ukuthi kuyobuya kulunge nini kubuhluku nje kuyenkayi. Ngifikele emaphandleni, ngifikele esigabeni sedandadem enkayi. Ekufikeni kwami hayi ngizibonile izakhamizi. Into engijabulisileyo ukuthi abantu bayazi emakhaya ukuthi kunesifo lesi isegciwane le-COVID-19. Wonke umuntu nje mawumbona uyambona noma imaski yakhe abaningi bawafaka esilevini kodwa bayazi ukuthi umuntu akaphumi phandle ngela imaski. Bayakwazi ukuthi abantu bageze izandla bayasanitize into ezifana nalezo. Ngibonile futhi ngajabula ukuthi njengoba izulinile kangaka abantu emakhaya bakhanya lonyaka balokudla. Lesifo lesi se-COVID-19 asi esigabeni bengikhona singathi hayi asidlanganga kangako ngale ndlela esikubona kuhlenzeka lapha eGoli.
Utholile na ithuba lokuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakho kumbe ezakho nje uwedo ezokuphathisa abesifazana labantwana?
Zikhona ezinye izinhlelo engizenzayo nje mina njengami ngizimele ngingu-Victress Mathutu. Okwamanje isikhathi sami besisincane kodwa ngikwazile ukuthi ngihambe ngiyofika esikolo iwumpane primary lapho ngiyenza khona izifundo zami zemfundo ephansi eze-primary. Loba mina izifundo ze-primary ngizenze ngomnyaka ka-1988 kusiyafika ku-1994. Ngikhathazwa kakhulu ukuthi lesi sikolo eminyakeni yonke ledluleyo sesilokhu sidume kakhulu nge-pass rate ka-0% ku-grade 7. Bengihambe ngiphethe ama-exercise book okuthi abantwana bebhalele. Angifikanga ngathi ngifuna umntwana oswela ama-exercise book kodwa ngithande ukuthi ngifuna laba abantwana abenza kangcono ukudlula abanye. Bonke nje abathathu abanza kangcono ngeklasi ngeklasi labo abathathu eklasini ngibanikeza amabhuku angu-10 umuntu eyedwa. Kungasikho ukuthi ngithi amabhuku kabalawo kodwa kuyikuthi ngizama ukugqugquzela ukuthi kube yi-present ukuthi lalowo umntwana ongenzi kahle kusasa enze kahle esefuna ukuthi laye mhla ngibuya futhi ngibuye afike ayithole leso sipho kuphele lo 0%. Ngiyamukeleke kahle kakhulu isikolo seyomba ne-primary. Ngibonge kakhulu babalisi bakhona engibatholileyo khona.
Ingxaki yiziphi umuntu aqondana lazo nxa izama ukuchapha umngcele, kuyahambeka lula na?
Hey, ngingasho ngingananazi msakazi ukuthi manje thina esihlala e-South Africa nxa uhamba kusamele uthole uyenze i-COVID test la, uthole i-certificate sokuthi uvunyelwe ukuhamba. Asikho singaphansi kwe-R750 ungakacabanga ukuthi ubhadale imali ye-transport. Nxa ujika futhi kusasena leyo nto yokuthi uzomile futhi ufuna le lab uhambe futhi uyo tester ama lab aqala ku $45 noma uhamba ngebhasi sokungakukhosta imali edlula R3000 ma usuhlanganisa le certificate ze COVID zabo zidinga kuzaba nzima kakhulu ukuthi abantu behambe baye eZimbabwe okuyinto embi kakhulu ngoba thina sisebenza lapha sinizwana neZimbabwe izinto eziningi sizenza ekhaya abantwana sibajike ekhaya abazali basekhaya yonke into nje ifuna ukwenzeka yenzeka ekhaya lapha singokomsebenzi
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu umqondisi wenhlanganiso yeZim eMbokodo ebesixoxa laye kuhlelo oliphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke
Senjalo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula amakhulu amabili 208 bahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 lona elibulele oyedwa ngosuku olulodwa olwedluleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela igcikwane le-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu 3 million.
Lingali chona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo Ernest Sebata umhlabeleli odabuka eZimbabwe ehlala kwele Botswana
wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Mr. Gande ngiyabonga
sizwa kuthiwa wethule ingoma entsha ungasela igama lengoma le njalo lokuthi wayiloba ucabangeni
ngiyabonga mfowethu ngethule ingoma entsha uyazi ebuye nomfutho omangalisayo ingoma ithi kukhulu okuzayo ngayiloba ngikhangele izimo zempilo esiphilela kizo singabantu lokho kusenzakalelayo nalokho okwenzakalela abanye bethu esiphila nabo yes nasemndenini nje yonke yikho lapho engafika ukuthi ngibhale ingoma enjalo ekunye izimo eziphatha mina sibili uqobo lwami yikho ngendlela engabhala ingoma ethi kukhulu okuzayo okusho ukuthi mina ngangizitshela ukuthi izinto zonke sengazibona kodwa ngananza ukuthi angikaboni lutho kusasekukhulu okuzayo
Siyabona ukubana wethule njalo le video yengoma le. I-video le hayi ukhanya kusetshenziwe sibili. Ungasitshela ngama-feature nje nge-video yona le.
Yeah, hayi video le kusetshenziwe, kusetshenziwe kakhulu okwenzakalayo ngathi ngiqeda recorda ingoma le e-studio. The studio guy wathi no, asingeke sikhiphe ingoma le i-audio ine imumethe okukhulu kakhulu la ngendlela eyenziwe ngakhona iyenziwe ngobunono obuphezulu. So asihle siyenzele i-video. Hayi sayenza sibili saqoqa izinto zonke ze-video, saqoqana nabafowethu nabadadewethu engisebenze nabo laphana. Ya sakhona ukuthi siyeshuta i-video yazophuma injengoba injalo ke. Hayi sasebenza sibili, kwasebenza kumnandi sibili akulanto yabami. That's why ubona siyenele sothi sikhona ukuphuma ne-video efana naleyo.
Abalandeli bakho kukhona yini okumele bakukhangelele nekhefu lekhithi ozabethulela khona?
Yeah, abalandeli bami bakhangelele okunye okuzayo kukhefu lekhisimusi. Ngina ama-collaborations maybe angaba yi-2 okumele ngiwayenze. Eyinye ngizabanika imininingwane yakhona sokuseduzani ke sesikwanisile ukuthi ngikhulume nalaba engimele ngi-collaborate labo because abanye sesivumelene. Kodwa angisho akazi izimo zempilo ziyakwanisa ukutshintsha endleleni but bakhangelele ukuthi kuzabuya okunye futhi. But okwamanje ababe belokhu bebambile kule ethi kukhulu okuzayo. Sengiyifakile la kuma-online stores isikhona, yonke indawo isikhona ke. Kodwa ngizabaphathela okunye futhi. Sebe bazajayiva lo nyaka kuze kube nzima.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Balandeli, the great Ernest Swata, Nguyelo Osevalelisa. Ngibonge kakhulu balandeli, kwi-response engiyibonileyo kulaba asebekhona ukubona lapho okunengoma khona. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Nibambe kuphela kanjalo. Sisazolenzela okukhulu okudlula lokhiyana. Iyathi ingoma ukuthi kukhulu okuzayo, la ngeqiniso okukhulu okuzayo. The great Ernest Swata signing out. Ngiyabonga.
Lo ke bekungu Ernest Swata, umhlabeleli ohlala kweleBotswana edabuka eZimbabwe. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilalo.
Sebatha uhlabela iseBotswana otholakala kudlalade lakhe elichamba.
Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.